kwakanga kusingadaidzwe anonzwa apo vanhu vaipemberera kusvika kwegore idzvara 2014 mumwe wevanhu ava muzvari Petronella Mahachi ava vanotenga mbasha kusouth africa vachidzitengesa muchinhoi vanoti vanorumbidza mwari kuti vapinda mugore ra2014 nekuti vakachengetwa namwari sezvo vamwe vavo vakafa munjodzi yemumigwagwa asi ivo vakapona
ndikufarira kupinda munyuwe nekuti ndinotenda kuti 2013 mwari vakandichengeta vakandikundisa munjodzi ndiri mucross border saka njodzi dzandakasangana nadzo dzakawanda vamwe vangu vakafa saka indinongotenda mwari kuti vachiri hanya neni
vadixon yajena avo vanotyaira motokari dzinotakura mafuta edzemotokari kumozambique vanotiwo zvinhu munyika zvanga zvakaoma asi nyasha dzanyadenga dzakavasesedza gore rose
kuti ukwanise kubva mune rimwe gore usvike ubate rimwe gore anti kuti upinde mune rimwe gore chikuru ndechekuti kwakaitirwa nyasha chete
izvi zvatsigirwa navabenjamin mutema avo vanoti nyaya yekungoti vachiri mupenyu uye vasingarware zvakavapa kupemberera gore idzva nemufaro sezvo vachiti vanhu vakawanda vavaiziva vakafa mugore rapera nezvikonzero zvakasiyana-siyana
Thank you very much. I'm alive and well. You don't know those who do fans as well. Because when we saw Rajai, we wondered why he didn't open them 2014. We saw him pass out and pin them.
Muzvari Mahachi vanoti sekukundiswa kwavakaitwa vane tariro yekuti vachakunda pane zvose mugore rino.
Vanondida. Ndine tariro yekuti 2014 ndinoikunda yese.
Kunyange hazvo veruzhinji vasina kufara pazoro rekisimusi asi nezuro pakati peusiku vazhinji vavo vakapembera kupinda mugore ra2014 nekuridza mabhere edzimotokari kudaidzira kusvika kwegore idzva kuridza mumhanzi neruzha rwuri pamusoro apo vechidiki vaitungidza moto inoputika asi isingapise kana kuti mafirecrackers Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.